This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 15 2016. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaona zvakakodzera kuti ndi appoint instead of one the two. Saka ndati vamudzuri navachamisa vauya vandibetsere as vice president. Ndichavapa basa rokuti vaite basa rinopera here.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogenitsvangirai vanodoma vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa sevatevedzeri vavo.
Freedom is around the corner. Hatizokera shure nekuti tatotswa. Hatizokera shure nekuti tinoda kutukurowa. Chatiri kufaita kuti vana veZimbabwe vasimuke.
Vanhu gumi nevana vanosungwa mushure mekuratidzira muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai nhasi vadoma vamwe vatevedzeri vavo vaviri zvave kurayiwa kuti vave nevatevedzeri vatatu. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vatsvangirai vadoma vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri kuve vatevedzeri vavo, vachiti vakatarisana nebasa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
Debate rakabuda rokuti president paCongress paya takaisa nyaya yekuti paive nesecond vice president. Toita sei. Saka council yaka pamasimba kuna president akabva Congress kuti onai kuti that resolution ne direction yandakapuwa nekanzo. Saka ndo yanda announce nhasi kuti inini hangu ndangoita slight variation, but it's all intended to create stability in the party. Ndaona zvakakodzera kuti ndi appoint instead of one the two. Saka ndati vamudzuri navachamisa vauya vandibetsere as vice president. Ndichavapa basa rokuti vaite basa rinopera here. Takagadzirana nokuenda ku 2018 basa richawanda, saka tofanira kuti tiite izvozvo. Hazvirevi kuti Mike Kupe havapo. Mike Kupe is the first vice president elected by Congress.
Vati vazivisa muzvare Kupe nedanho ravatora iri vachiti nyaya iripo ndeyekuti zviri kuda kuitwa zvakawanda. Danho ratorwa navatsvangirai iri rinotevera kurudziro yakaitwa nekomiti huru yebato ravo yeNational Council pamusangano wakaitirwa pamuzinda webato iri paHarvest House neZuro. Vamudzuri vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba pabasa ravapiwa navatsvangirai murwendo rwekuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndoda kutenda trust yakapiwa navatsvangirai kuti tibatane nevamwe titungamire nepati tisvike kwatoda kusvika.
Vatsvangirai vati sebato vakawirirana kuti vamugabe vave kufanira kusiya chigaro, uye vakarega kuita izvi vachatarisana nekuratidzira kwakakura kwazvo vachiti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika.
Kunodiwa transition. Kana tabvumirana mapoka ese oZimbabwe tofanira kuuya pamwe chete togadzira transition. But transition iyi haifani kuita sezvatakaita pazvenyu. Inofana kuva transition inosiya government iripo but ine authority to make sure kuti zvinhu zvagadziriswa.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare Kupe kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pezvaitwa navatsvangirai izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tishiri panyaya ii Blessing Zulu wa Studio 7 abatawo mukuru wesangano re Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruanya akatanga nekuvabvunzawo maonero avo nezvenyaya ii.
Chokutanga ndechekuti musangano weMDC muna 2014 wakaita maconstitutional amendment anobvumira kuti vatsvangirai vadome ende nezuro vakaita national executive yakadiscussa nyaya iyi vakaita national council vatsvangirai vakapuwa masimba acho kuti vadome vice president. So in terms of procedures avo vatsvangira vanenge vaita zviri pamutemo nyaya iyi isisi takatomboikwikwidza muna 2014 chiti hako zvinoitirwe kuti president hangu apoenda vanhu pasina sarudzo zvikanzi vanoongorora munoshupa but ndo zvakaita asi chimwe chiripo ndechokuti kubva zvaitwa sarudzo dzeNDC kuchuza utungamiri hwavo after vana vabiti nevamwe vaenda muna 2013 muna 2014 zvinengewo zvinoratidza kuti vanhu vakapuwa zvinzvimbo hapana chinoonekera chinoratidza kuti musangano wavo wanga wakasimba saka inokwanisa kungevo iri vote of no confidence muleadership yakasarudzwa necongress. Chechitatu kusimbisa pamwe musangano wavo kuti usimbe vachiprepare 2018 asi zvimwe zvezvazvinoreva zvinoratidza kuti vacho nivaunzirwa vanhu ava vanokwanisa kugunununa kuti ko zvazofamba zvakadai sei asi zvokuti zvaitwa pamutemo here kana kuti pasiri pamutemo vakazviita kongresi yavo vakabvumirana nazvo vakapa masimba mukuru wavo.
Tichitarisawo varuhanya vamwe vari kuti pada zviri kureva kuti vatsvangirai vakuregedza vamwe vari kutiwo vatsvangirai zviri kuratidza kuti vanenge vakugadzirira kuti vasiye matomu munoona sekudaro here?
Handioni sokudaro nokuti nevangu vachiratidza kuti vanoda kutiya matomu ka ingadaiwo vamira ka ingadai vaisa eding samwani kana kuti kuri kuti vanga vapa vanhu vakasarudza vachinzvimbo cheupurezidendi handifungi kudaro.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vakawanda vanotengesa mumigwagwa varatidzira muHarare nhasi pamuzinda wameya weTownhouse vakakandirwa utsi hunokachidza pamwe nekurohwa nemapurisa. Vanhu ava vanga vachiti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavo kwavari kuitwa nemapurisa ekanzuru. Vanhu gumi nevana kusanganisira sachigaro weNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vasungwa nemapurisa muchiitiko ichi. Blessing Zulu Studio 7 abata vazvorwadza vari mumaoko emapurisa kuHarare Central Police Station.
Tanga tiri kudemonstrata paTownhouse, mapurisa ekanzuro vari kutora zvinhu zvemazenda vachigovana. Nyika isina mutemo asi mapurisa vaakutena charge vakutanzi taita public violence asi pavatitora vatitora takagara pasi. Nokudaro tikuti isisu freedom is around the corner, hatisi kudzokera shure nekuti tatochwa, hatisi kudzokera shure nekuti ndiuda kuchikurowa. Chatiri kufaita kuti vana veZimbabwe vasununguke ende ndo zvatiri kuda.
Kwasungwa vanhu vangani?
Tasungwa tiri 14.
Saka apa muri kupi?
Tiri kuCentral Police Station. Chataiswa pachinzvimbo chavanoziva kuti chinotonhora zvakanyanya. Saka vari kungotigadzika ipapo kuti timborohwa nechando. Asi hatisi kudzokera shure. They may torture us, but hatisi kudzokera shure.
Pane magweta here amuinawo?
Magweta hongu tapiwa magweta neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Tiri kumirirwa naKennedy Masiki.
Sachigaro weNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vari parunhare paHarare Central Police Station naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko egurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kushandiswa nehurumende dzeAmerica neBritain mukupandukira nyika ashorwa zvikuru neveruzhinji. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Sibanda vanoti mashoko avaChombo ave kuratidza kuti hurumende yave kuvhunduka chatikwatara zvinoratidza kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Sivanda.
Tinoziva kuti zvava kunetsa kuti nyatsonzwisisa kuti vanhu ava vachiri kufunga mafungiro atinoitawo tese here soro, nokuti nyaya yekutambura kwevanhu vemuZimbabwe nyaya yatoziva tese. Tinoziva kuti zvinhu zviri kushayikwa, tinoziva kuti corruption mastreets, mapurisa anoita zvaanoda, tinoziva kuti ndo vakatanga nyaya iyi nekuti vanhu ngavachirambidzwa kupinza chikafu nezvimwe zvinhu kubva kusouth africa nekuna nabotora nyika dzepadyo. Asi vava kuda kuti aiwa isusu tinongofunga kuti vamwe vanhu ndo vanoda kuti kanganisira zvinhu. Ko havaoni here zvavari kuita nezviri kuitika munyika yavanogara? Tese tinozviona, tofunga kuti munhu wese ane maziso uye ane utano emusoro anozviona kuti aiwaka vanhu vari kutambudzwa nemamiriro akaita nyika.
Mungati izvi zviri kuratidza here kuti hurumende yakuvhunduka nezviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Kana tichinyatsoongorora tinoona kuti hurumende dzaana Saddam Hussein, chero hurumende yaHitler chaiyo mazuva ayo ekupedzisira, vanhu vacho vese vanga vaingotaura zvekuhwahwata, vachitaura zvekuti vanhu vanongoshaya kuti vanhu vari kurarama munyika imwe chete nesu here. Saka maitiro avari kuita haana kusiyana nemaitiro aiita maministers aSaddam Hussein mazuva ekupera, haana kusiyana nemaitiro aiita maministers aHitler mazuva ekupedzisira. Saka ndinofunga kuti kana tikatarisa tichibva nedivi iroro, tinobva taona kuti government yaakuzvionawo uye zvava kunyatosvika kwavari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vava kushaya zvekuita nezvekutaura, zviri zvaitwa navachombo, vashaya zvekutaura, havana zvavataura.
Tombotarisawo kune vari mukati menyika, tinonzwazve kuti vachombo vari kuti navozve vari kushandiswa nedzimwe nyika dziri kunze, nyanya panyaya dzekuratidzana nezvimwewo. Munoti inezvi?
Ndio pandatanga wakapa kuti ndaakukasamadzwa nekuti vanhu ava vari right here, vane utano here, nokuti haungatuke munhu wese pasi rino woti aiwa isu chete tisu vari right.
Dr. Nkululeko Siwanda vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuHuddersfield University muBritain. Dare reHighcourt muBulawayo rapa mutongo wekuti mapurisa hafanirwe kurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa neboka remadzimai eMDCT muguta iri mangwana. Mapurisa ainge ati anotyira kuti kusagadzikana kwakaita zvinhu munyika kungangoita kuti kuratidzira uku kukonzere mhirizhonga. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya iyi.
Gweta range richimirira madzimai eMDCT munyaya iyi vakolwa nengwenya vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaNicholas Matonsi vapa mvumo yekuti madzimai aya aenderere mberi nekuratidzira kwaari kuda kuita mangwana, vachiti bumbiro remutemo rakajeka pakupakodzero kuvanhu kuti varatidzire murunyararo.
Dare rakabvumidza madzimai eMDC kuti aite match yavo yePT Report nemusi weSaturday the 16th of July.
Madzimai eMDCT aive aita chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro reHigh Court nemusi wechitatu mushure mekunge mapurisa eBulawayo ati aisabvumira kuratidzira kuri kuda kuitwa nemadzimai aya, vachiti munyika hamuna kumira zvakanaka. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vati vafara zvikuru nemutongo wedare, vachiti izvi zvinoratidza kukosheswa kwebumbiro remutemo yenyika.
Tuda kuti titende madare eZimbabwe nekutoti vari kukudza bumbiro redu remutemo, especially section 59 inoti iyo vanhu vese vemuZimbabwe vane kodzero yekuti vaende kunoratidzira hurumende kana pane zvinhu zvavasingagutikani nazo.
Muzvare Kupe vati madzimai ebato ravo akagadzirira zvikuru kuratidzira kwamangwana uko kuri kudaidzwa kuti Rova Mapoto Campaign. Muzvare Kupe vati bato ravo ragara risingade zvemhirizhonga, vachiti madzimai acharatidzira murunyararo.
Zvinofanira kuziva vanhu ndezvekuti madzimai ivo pachavo havana mirizhonga semadzimai, ende isu seMDC takaita mademonstrations matatu. Takaita mekuHarare yanga isina mhirizhonga, tikaita kuBulawayo yanga isina mhirizhonga, tikaita kwaMutare yanga isina mhirizhonga. Izvozvi tadzoka kuno kuBulawayo hapana mhirizhonga ichazoitika.
Chirongwa cherova Mapoto Campaign chiri kuitwa nemadzimai eMDCT senzira yekuratidza kusafara kwavo nematambudziko ari munyika ayo vanoti ari kuunza nzara mudzimba dzeveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Mune dzimwe nyaya nepfenyuro yeReuters inoti hurumende yakundikana kubhadhara mauto sezvanga zvakatarisirwa zvinoratidza kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika. Mauto epasi neemuchadenga anowanzotambiriswa mihoro yavo musi wa14 wega wega. Hurumende haisati yazivisa kuti vachabhadharwa riini. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avari kumusangano weAfrican Union kuRwanda vakaudza vatsigiri vavo kuchipadze stadium kuBindura kuti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika ndiyo iri kupa kuti hurumende itadze kubhadhara vashandi vayo. Zvichakadaro, Zimbabwe National Statistics Agency inoti mitengo yezvinhu yaderera nechikamu chimwe nezviga makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 1.37%. Mwedzi wapera mitengo iyi yainge iri pa 1.69%. Nekuona kuti ukama pakati pevarairidzi vekumaruva nevagari vemunharaunda dzavanoshandira unogaroshanduka munguva dzesarudzo, sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe rakaronga kuita mitambo inobatanidza mapoka maviri aya kuti akwanise kugarisana murunyararo. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti chirongwa chavo ichi chichaparurwa mangwana panzvimbo yemabhizimusi yecharumbira kuwedza mudunhu remashonaland East, uye vakakoka utungamiri wemunharaunda unobvira pamakanzura kusvika kumadzishe. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vekumaruva vagara vachioneswa chitsvuku nevezvematongerwo enyika zvikuru munguva yesarudzo, izvo zvinoita kuti vamwe varasikirwe neupenyu kana kuremadzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongo hwatinawo mangwana ndewekubatanidza vanhu vemunharaunda zvinoshandira maticha ekumaruva. Tichange tichiita magames ekuti tinge tichiunganidza maticha nevanhu vemunharaunda vavo, masabhuku vechidiki nemakansela. Tonzo redu nderekuti tidzivirire mhirizhonga dzinosiitika kana nguva yemaelections yakwana, idzo dzatakamboona dzichiitika kumashure 2002-2008 dzakakonzeresa kuti maticha mazhinji areswe pakuremara kana kuurayiwa kana kutozotiza mabasa avo, izvo zvakaita kuti vana vazosara vasina anovadzidzisa. Zvichitiwisira pasi dzidzo yekumaruva iyo yatine chishuwo chekusimudzira seboka reRural Teachers Union of Zimbabwe.
Vamwe vamugere nawo vamuruda kuti munge muchishanda navo vari kutambira sei urongwa ihwo?
Vari kutsigira zvakanyanya. Mangwana tichange tina kansela wemuwadhi riri kuhosta wewatershed, kansela weko anobatanidza neweather district, vachange varipo. Tichange tine mamwewo maveterans achange aripo. Tichange tine mamwe mayouth kumabato ose achange aripo achibatana nevadzidzisi tichiedza kuvaka ukama hwakanaka. Saka tingangoti vari kutambira chaizvo. Vazhinji vacho vanoonawo kuti zvakamboitika kumashure uko zvinhu zvakashata zvatisingakwanise kuti tidzokere kumashure kwazviri zvakare. Saka tichikuona mangwana tive nezuva rakanaka chaizvo.
Kazhinji vanhu vanokonzeresa mhirizhonga sekunzwa kwatinosimboita havasi vanhu vemunharaunda dzinenge dzichiitirwa mhirizhonga iyoyo. Tinonzwa vamwe vachinzi vanenge vachitobva kune manga matunhu. Zvinozobatsira here zvamuri kuita izvi?
Hongu, zvinobatsira nekuti sekusangano yatiri kuita nevekuno vanototi vanobva kunze kana vachiuya vanotipuwa mvumo naivo vemunharaunda imomo. Vemunharaunda kana vachinge vati vanhu vekunze musapinde vanovarabisa. No, panenge pasina ukama hwakanaka pane vemunharaunda. Ndopanoti vanenge vabva kunze kana vauya vanotozovapa nemaadresi evanhu, vovapa nelisti yekuti endai munoona uyu nauyu nauyu. Saka tikuona kuti kana tichinge tagadzirisana pache zvedu tinozodzivirira kuti vekunze vasawane mukana wekupinda.
Vanga vari mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Dzimba dzakawanda nemahofisi muchinoi hazvina vanhu sezvo vakawanda vave kushanda vakawanda muhofisi imwe chete kana wokugarawo vakawanda mumba imwe chete vachibatsirana kubhadhara mari dzekugara kana kuti dzerendi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizinisi vakawanda vari kuomerwa nekubhadhara mari dzepavanoshandira, izvo zvave kupa kuti vashandise hofisi imwe chete vakawanda. nekune rimwe rutivi vanhu vakawanda zvikuru sei vasati vawanikwa nekuwana vave kugara pamwe chete kuti vayamurane kubhadhara mari yemitero yedzimba. Vanoti mari dzavanotambira ishoma uye dzimwe nguva vanononoka kutambira izvo zvinozopa kuti vaomerwe nekubhadhara mari dzepekugara nenguva. Vatinenya mukacha avanoita basa rekugadzira mafoni nemakombiyuta vanoti munhu haafanirwe kubhadhara hofisi yakakura iye achishandisa nzvimbo duku sezvo kuri kutambisa mari iyo iri kunetsa mazuva ano.
Mari iri kunetsa zvokuti you can't afford to use a big space ka iwe uchida business rako uchioperatira pa small desk. You'd rather incorporate other people mupinde mushande makawanda so that you save money.
Izvo zvinotsigirwa nevasimba rashemizha avanoti kumisha inogara veruzhinji hakuna vari kurodya vakawanda sezvo vanhu vasina mari.
Dzimba dzakawanda dziri kugara dzisina vanhu nemhaka yekuti rendirodhi anenge aburitsa munhu waakaita 2 or 3 months atadza bhadhara rendi then womuburitsa imba iyo iri kuzoita more than 3 months isati yapinda munhu.
Mumwe muridzi wemba kuchinhoi vawili nyambe vanoti marodha avo ave kutadza kubhadhara mari dzepekugara nenguva.
Marojas vanhasi vasiyana nemarojas emarimwe zuro. Emarimwe zuro ikonomi yanga yakanaka mari dzaiwanika aikwanisa kubhadhara $40 pamwedzi kamwe chete yaunenge wakamuchaja. But izvozvo nokuoma kwakaita zvinhu izvizvi havasi kukwanisa kubhadhara mari yacho iyoyo.
Asi vanyamukacha vanoti kushanda vanhu vakawanda zvine dambudziko rekubirana sezvo mumwe nemumwe anenge aine svombonoro dzake.
Kusheya kwacho idambudziko nokuti kana muchishanda makawanda hauzoti azotora chako ndiani, akubira ndiani.
Mumwe mushandi ane kambani yake yekudhinda mapepa vaAdam Mwase vanoti kunyange kushanda vanhu vakawanda kuchivayamura kuti vabhadhare mari shoma yepekusevenzera vanoti dambudziko nderemaresinesi yekanzuru. Vamwase vanoti kanzuru inosungira kuti munhu wese kana kambani imwe neimwe ive neresinesi rayo rega.
Vekanzuru vari kutotibatira ipapo kuti hofisi imwe chete unoona ine maresinesi anokwana kuta 4 kuti munhu wega wega anenge ane resinesi rake ofu ichitinge tichishandisa rumi imwe chete.
Vanoona nezvemabhizinisi vanoti vanhu vakawanda vachapedzisira vave kushandira munzira sezvo mari dzavanobhadhara dzepavanoshandira pamwe nemari dzemitero dzakawanda. Izvi zvinogona kuzopawo mapazi akaita sezimura matambudziko ekuunganidza mari dzemitero. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9198am, pa4930 kana pa11605 ne15460 kHz pashortwave. Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero kuFrance anonzi akauraya vanhu vanodarika 74 akakuwadza vamwe 100 nezuro apo vanhu vemunyika iyi vaipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kana kuti Bastille Day. Izvi zvakaitika muguta reNice nemusi wechina manheru. Akauraya vanhu ava ndiMohamed Lahoy Bolel, chizvarwa chemuFrance aine vabereki vakabva kuTunisia. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vashora zvikuru chiitiko ichi vakati America yakazvipira kubatsira France kuferefeta nyaya iyi. Mutungamiri weFrance waFrancois Holland vati chiitiko chakadai hachisi kuzovadzosera kumashure mukurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika tichitarisa VOA. Musi wa24 kukadzi 1942 rakava zuva rakapinda munhoroondo sezuva rakave rekusuwa kwakanyanya munguva yairwiwa hondo yechipiri kana kuti Second World War, apo vanhu vaiteerera panepfenyuro yeredhiyo kuAxis muEurope vakanzwa mashoko anotevera. Kutanga nasi tishange tishitaura nemi nezva America uye hondo. Na uidzi dzinogona kunge dzakanaka kana kuipa. Asi tichataura chokwadi. Aya ndiwo mashoko ekutanga kutefenyurwa panefenyuro ye Voice of America. Kwemakore anodarika makumi manomwe nemashanu, VOA iri kuzadzikisa chitsidzo ichi. Ichi chitsidzo chakasimbaradzwa zvakare musi wa12 Chikunguru 1976 apo pakanyorwa gwara rekutevedzera reVOA kana kuti VOA Charter iyo yakaparurwa nedare reCongress muAmerica ikatambirwa nemutungamiri wenyika yeAmerica panguvayo vaGerald Ford. Mashoko aya anotarisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika paVoice of America. Totarisa nau dzemitambo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yasvika pakati nepakati pegore paine mutambo uri kubvira moto weCapes United neHighlanders. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kuchange kuine makuwerere kunhandare Baba Field Stadium kuBulawayo, uko zvikwata zviri kutungamira gungano rePremier Soccer League zveCapes United neHighlanders zvichange zvichikweshana. Parizvino, Capes United ndiyo iri kutungamira makwikwi aya nemapoints makumi maviri nemapfumbamwe, maviri pamusoro peHighlanders neFC Platinum, zvekuti maGreen Machine vangangofara nekuita mangange muBaba Field Stadium imomo. Asi vaongorori vezvemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kuti vachitarisa mamiriro akaita zvikwata izvi muvatambi vavanawo, zviri kuratidza kuti maGreen Machine ari kumashure zvikuru. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti vachitarisa ivo pamutambi wega wega, Bhosvo ine simba rakawandisa kudarika maGreen Machine.
Hapana vaungaenzanise kuCapes na Bruce Kangwa, Simon Munawa kana Prince. Saka apa pandikutoona Capes choda sei chitodamburwa.
Kunyange hazvo vanga vachida kuti Capes United ikunde, motsigiri weDynamos vakoshe nemurasiranwa vanoti vaoreswa mwoyo nekuti vatsigiri veCapes United pachavo havana chivimbo nechikwata chavo, sezvo vanga vachiedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Chitembwe adzingwe basa.
Pane kakunetsana kavari kuita vachiti kocho wacho naaende, saka zvina zvinonyatsomira sekuona kwandiri kuita, saka zvinogona kuvhiringidza matambiro avo vatiri kutarisira.
FC Platinum iri pamusha muMandava Stadium neBulawayo City mangwana. Dynamos iri pamusha nesondo nezPC Kariba, iyo yave nemitambo mina isina kukunda. VaEmmanuel Machinya avo vari kugadzira mavhidhiyo eDynamos vanoti chakapirwa Lloyd Mutasabasa kutora mukombe weLeague chete.
Coach basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Moses Chunga naRaman Gumbo avo vakatamba muchikwata chimwe chete cheMaurias vari kusangana mangwana, kwete sevatambi asi sevarairidzi. Moses Chunga achange ari pabhenji reHarare City, ukuwo Raman Gumbo achirairidza Chicken Inn. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Ngezi Platinum Stars vs Triangle Baobab, Cholocho Pirates vs Wange White City, Border Strikers vs Zaumine Dulivadzimu, Chapungu vs Mutare City Rovers Ascot. Mitambo iyi ikapera zvikwata izvi zviri kuenda kuzororo remasvondo maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda Kariati nenhau dzemitambo. Tinotarisira kuti vatsigiri vemitambo vanga vakateerera. Musakangana vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, apo tiri kutarisa nezvekudomwa kwava Nelson Chamisa pamwe nava Elias Mudzuri kuti vave vamwe vevatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp. Nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanodoma vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa sevatevedzeri vavo. Vanhu gumi nevana vanosungwa mushure mekuratidzira muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwoka Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye.
Thank you, Jonga. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 15th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
MDCT leader Morgan Tsvangirai appoints two deputies at a time he's battling with colon cancer.
Instead of appointing one, I'm going to appoint two to assist me and the vice president in charting this party towards the 2018 election. I have considered a number of factors, maturity, seniority.
A High Court grants the MDCT Women's Assembly permission to stage a protest dubbed the Beat the Pots campaign.
I would like to thank the courts, in particular Honorable Judge Mathonsi, for upholding the Constitution, especially Section 59, which allows citizens to demonstrate on whatever issue they are not happy about.
And vendors stage protest in Harare.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Movement for Democratic Change founding president and former Prime Minister Morgan Tsvangirai on Friday increased the size of his party's presidium by appointing Nelson Chamisa and Mudzuri as his two deputies. Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Tsvangirai announced the appointments at his Harare residence flanked by his wife Elizabeth and his spokesperson Luke Tamborinyoka. This comes at a time when the opposition leader is battling cancer of the colon.
Instead of appointing one, I'm going to appoint two to assist me and the vice president in charting this party towards the 2018 election. I have considered a number of factors, maturity, seniority, demographic considerations. We must not forget that we have a young generation that is now emerging, that is demanding that we do something about that. So in that regard, I am going to propose that Elias Mudzuri will be one of the vice presidents, Nelson Chamisa will be one of the vice presidents. So in that regard, it puts closure to this and ensure that we now have a work to do and to mobilize all the people and to ensure that we have this task to discharge.
Mudzuri welcomed the appointment, saying he would work hard to ensure that the struggle for democracy in Zimbabwe was completed.
I want to appreciate the trust that the president has given me in terms of assisting him in trying to run the party.
Tsvangirai said this move is meant to strengthen the opposition party ahead of the 2018 elections, adding that the appointments would not affect his elected deputy, Tokozani Kupe. He said the economic situation prevailing in the country, that saw many people countrywide protesting against the government in recent weeks, needed the coming together of all pro-democracy forces. In this context, Tsvangirai said there was need to establish a multi-partisan national transitional authority.
The National Council resolved that there has to be a political settlement that inspires confidence nationally, regionally, and internationally. To this end, the National Council, the party's supreme-making body in between Congress, resolved that the way forward is a multi-partisan national transitional authority. Once bitten, twice shy.
Tsvangirai also called on President Robert Mugabe to leave office or face civil unrest. Some analysts like Clarice Maduku, director of the Platform for Youth Development, said Tsvangirai was laying his exit strategy plan by appointing Chamisa and Mudzuri as some of his deputies.
In politics, there are many things. If it was in ZANU-PF, we would say it might be dummy, where those who are seen within the political, within their own schemes as potential successors, you put them close, that people critically look at them and weaken them. before they then have the power to take over. But in this case, there's a feeling, I think persons like Chamisa, they're fairly popular with people. So it might be that looking at his own health conditions, he might be bringing people who have energy. I don't have doubt that people like Chamisa have got a lot of energy. So if they come around, they might actually help to spruce up the party. And obviously, that's the future of the party.
Maduku says Changrai's action was above board, as he is empowered to do any appointments by the party's constitution. It still remains to be seen whether this move will strengthen or weaken the party, which was formed in 1999. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Thanks, Thomas. MDCT spokesperson Obed Gudu was not reachable for comment, but in a Facebook message posted today that he later pulled down, he referred all questions about the appointments to Mr. Tswangirai. For perspective, we reached MDCT activist Peter Moyo, who says this is a good move by Tswangirai.
Well, it is not going to cause any confusion or divisions. Actually, it's a blessing in disguise because, look, Nelson Chamisa, as he is representing the young people of this country. Elias Muzuri is representing his age. So what the president did is actually an excellent thing. It is going to put stability in our party. We are going to be more robust than before. Because, look, the president right now is not feeling well. He's been openly about it. So he needs those people who have been working with him for quite a long time, those who are loyal to him. So he has seen it fit. The national executive has seen it fit to choose those people to make them vice presidents and make sure that we keep the ground going.
But, Mr. Moyo, the constitution of the party does not have provision for 3 vice presidents. What do you say of that?
We gave the president all powers to choose, to fit any position that he deems necessary. He was given the mandate by the Congress, even if he is going to create 100 ministries. We have allowed him to do that. So right now, our constitution is clear, and it can be amended to suit what we want. And if we see this working, because it's a stopgap measure, our president is not feeling well, so he needs people who are going to work.
That was Peter Moyo, an MDCT activist, speaking there with Studio 7. We also reached independent political analyst Brilliant Mhlanga, who said Tswangirai made a bad move because it looks like he's sidelining Kupe.
It baffles any form of logic if one is to critically analyze it. If anything, possibly we can glean from these actions that Tswangirai is acting exactly in line with his teachings from ZANU, that people from Matabeleland, people like Thokozani Kupe, who obviously we knew were supposed to be next in line if anything was to happen, because given the fact that Tswangirai is not well, we would have expected him to simply say, well, he's not well, let Thokozani head the organization. But what he has done is a clear suggestion that he doesn't have confidence in his deputy, who has been there for a long time. He prefers to open this to a wider race by bringing in other people from Mashonaland, which makes it very questionable, which makes it very worrisome.
But Mr. Mhlanga, we spoke to some members of MDCT who say that this idea of having these vice presidents, 3 of them, is to give the party momentum.
Yeah, well, but you don't give an organization momentum by actually clogging the leadership at the top and causing unnecessary confusion as to who is who when you appoint 3 deputies.
That was a Brilliant Mhlanga, an independent political analyst speaking with Studio 7 from London.
Street vendors clashed with police in Harare today when they staged a peaceful demonstration over attempts to evict them and a deteriorating economic situation in the country. There was drama when police arrested Sten Zorwaza of the National Vendors Union of Zimbabwe, who was leading the protest. Witnesses say hundreds of vendors demanded Zorwaza's immediate release, resulting in street battles with the police. An unidentified number of vendors have so far been arrested, and some Zimbabweans caught in the street skirmishes were injured. There was no immediate police response on the issue. Zorwaza recently led a protest at Rainbow Towers Hotel in Harare, demanding that Vice President Phelekezela Mpoho, who has been staying there for more than 2 years following his appointment, should vacate the premises.
Despite fears over what police say is a volatile situation in Zimbabwe, the High Court in Bulawayo has given the Women's Assembly of the MDCT the green light to stage a peaceful demonstration over challenges faced by most households in the country currently struggling to make ends meet. Our correspondent Taurai Shaba has more details from Bulawayo.
Lawyer Koloni Ngwenya, who represented the MDCT, told Studio 7 that High Court Judge Nicholas Matonsi acceded to an urgent application by the MDCT Women's Wing to bar the police from stopping a march, which they intend to hold tomorrow. Ngwenya said Matonsi stated that the Constitution is clear on guaranteeing citizens the right to demonstrate peacefully, adding that provisions of the Public Order and Security Act cannot be used to deny that right.
They were saying they wanted 7 days notice, but the judge is saying, look, the Constitution supersedes the Public Order and Security Act, so you cannot rely on the Public Order and Security Act.
The MDCT Women's Assembly had made an urgent application to the High Court after Bulawayo police, citing what they said was a volatile situation in the country, indicated that they did not have adequate manpower to monitor the demonstration, dubbed Beat the Ports campaign. MDCT Vice President Tokozani Kupe told Studio 7 that she is happy with the court's decision, saying it upholds the superiority of the Constitution.
I would like to thank the courts, in particular Honorable Judge Matonsi, for upholding the Constitution, especially Section 59, which allows citizens to demonstrate on whatever issue they are not happy about. The judge saw reason that women have every right to go and demonstrate, and he granted us permission. He even ordered the police to make sure that they will provide the escort during that demonstration.
Kupe said the MDCT Women's Assembly is ready for tomorrow's demonstration. She said the women want to clearly send their message to President Robert Mugabe and his ZANU-PF government that they have had enough of the suffering in the country, emphasizing that the protest shall be peaceful.
This is a women's demonstration, and you know that women naturally are very peaceful people. And as the MDC, we have done demonstrations before. We have done one in Harare, which was very peaceful. We did another one in Bulawayo, which was very peaceful, and another one in Mutare. We are back in Bulawayo, and we will make sure that this one is peaceful because we want our issues to be heard out there.
The Beat the Ports demonstration is meant to show women's disgruntlement over the ongoing economic crisis that is causing anger in the homes of ordinary Zimbabweans. Similar marches are expected to be held across the country in the following weeks. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
Zimbabweans in the US and United Kingdom have criticized the Home Affairs Minister Ignatius Chombo for calling them, quote, asylum seekers, being used by Western governments for regime change purposes in Zimbabwe. Chombo was quoted in the Herald newspaper today as saying, quote, the so-called asylum seekers in the UK and the US are in the forefront fomenting hate messages against government, contrary to so-called human rights views that they purport to be advancing, end quote. Chombo's statement comes after his finance counterpart Patrick Chinamasa was embarrassed by Zimbabweans living in the United Kingdom when they picketed against his visit 2 weeks ago. And tonight, the diasporans are pushing back, calling Chombo and his ZANU-PF government out of touch and undeserving of leadership. One of them is Huddersfield University political lecturer Dr. Nkulele Kosibanda.
There is no way to describe
what Minister Chombo has said on the basis that the suffering of the Zimbabwean people has been continuous and sustained for over 30 years now, and that there is nothing in the economy in terms of food and the basic necessities that people need every day. The question that the minister must be asking, what must be perplexing for him and for everybody else in the Zimbabwean government, is why Zimbabweans are so calm and collected under extreme suffering that no one else has experienced in the world. We are the second poorest country in the world now, just ahead of DRC. But DRC is at war and hasn't been at war for a long time. And for a country that hasn't been at war, it is shocking that the minister would be willing or attempting to blame outsiders and everybody else. I think that these people are so out of touch and cannot get it together, and they need to get their act, they need to get their thinking together.
Are we seeing, Dr. Spanda, a government that's increasingly running scared? Are they afraid?
I think that it is almost schizophrenic, the level at which these guys are unwilling to look at reality and understand it, the level at which these guys cannot see anything wrong with themselves. I think that they need to understand that people will complain when things go wrong. I think that we also have seen this record play over and over again, where the government of President Robert Mugabe and all his ministers has never accepted responsibility for just one thing, for anything at all. They've always had somebody else to blame.
That was Nkulele Kosibanda from Huddersfield University speaking to Studio 7 reporter Ntungamili Nkomo from Britain.
Coming up,
Giants clash this weekend in Zimbabwe's Premier Soccer League.
But first, a look at regional and international news.
A driver killed 84 people and injured more than 100 others when he steered his speeding truck into a crowd in Nice yesterday at a celebration of Bastille Day, France's independence holiday.
And a presumptive Republican presidential nominee Donald Trump has announced that Indiana Governor Mike Pence is his pick for vice president, ending weeks of speculation.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
The bodies of Willie Kamani, a lawyer and investigator working with the U.S. non-governmental organization International Justice Mission, or IJM, IJM client Josephat Mwenda, and IJM driver Joseph Mururi, were recovered on July 7th from a river in Machakos County, east of Nairobi. Willie Kamani, a human rights lawyer, was acting on behalf of Joseph Mwenda, who claimed he had been shot and injured by police. The three men went missing following their appearance at proceedings in a Nairobi area courthouse on June 23rd. Three Kenyan police officers were arrested in connection with the deaths and appeared at the High Court in Nairobi on July 11th, where an application to detain them for 14 days pending investigation was granted. The case will return to court on July 18th. A joint statement was issued on July 1st by the heads of mission in Kenya from the United States, Australia, Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, and the United Kingdom. Our diplomatic missions have offered law enforcement assistance to the government of Kenya in this matter, the statement reads. Human rights defenders play a key role in promoting human rights and strengthening the rule of law, and we are committed to supporting their work and protecting them. The individuals responsible for these crimes must face prosecution, regardless of whether they are private citizens or members of the NPS, the National Police Service. Holding police officers accountable for violations of human rights and other forms of misconduct is vital to end impunity in the police service and to establish safety and security for all Kenyans.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
A senior Senior official in Zimbabwe's Ministry of Agriculture says efforts to revive agriculture are being hampered by government's failure to provide security of tenure of beneficiaries of the land reform program. Ivan Chifera has the details from Harare.
Colin Kabudura told a meeting organized by the Office of the President and Cabinet that government had performed dismally in this regard, as it has so far issued three bankable 99-year leases against a target of 200. He said, out of the targeted 1,500 bankable permits, only 121 have been issued. Kabudura said, without security of tenure, farmers were unable to get funding from banks.
Funding is undermining agricultural production as a result of liquidity constraints. The second one is limited access to finance for investment in agriculture.
Previous leases issued by the government were rejected by banks and other financial institutions. Economist Masimba Manyanya said there cannot be any meaningful agricultural production without security of ownership.
Ownership is critical for production, because when you have security of ownership, you can now invest. When the land does not belong to you, there is no incentive or sense of security around your investment, because you can lose that investment.
He urged government to speed up the provision of security of tenure to the so-called new farmers. Former Finance Minister Tendai Biti told Studio 7 that the ZANU-PF government was not prepared to give title deeds to farmers because it was using land for political purposes.
They can't give away a hypothecated title, whether in the form of a title deed or a long lease, a bankable lease, to farmers. Because when they do this, farmers will actually own. And when they own land, it means that they are free to make political decisions, which they can't make now. Because now, if you are suspected of being opposition, you are taken off land immediately.
He said all acquired land was a worthless asset, as it does not have any exchange value.
Up until 1999, 74% of bank lending was being directed to farms through agriculture. That is no longer the case, because there are no titles and hypothecated title on land. So banks don't have quality assets to lend. That's why 25% of bank lending now is now going to individuals who are buying flat screen televisions and Japanese vehicles. And that's a sign of a dead economy.
The Zimbabwean government grabbed land from white farmers in 2000, and since then, agricultural production has been on a steady decline owing to lack of finance and drought. Zimbabwe is facing a serious grain deficit, and will this year spend more than $500 million on grain imports from South Africa, Zambia, Mexico, and Ukraine. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
After realizing that many of its members always fall victim to political violence in the rural areas during election time, the Rural Teachers Union of Zimbabwe has decided to launch a campaign to promote peaceful coexistence among its members and the communities. Rural Teachers Union of Zimbabwe President Obed Masaraure says they will kickstart their campaign with a launch at Charumbira Shopping Center in Wedza, Mashonaland East, where a variety of sporting activities will be held. Rural teachers have been victims of political violence in previous elections, seasons with some losing their lives. Some local people have been accused of perpetrating the violence. Masaraure tells reporter Jonga Kandemiri the event will be graced by local councillors and headmen.
The Rural Teachers Union of Zimbabwe has come to the realization that teachers in rural areas at times failed to discharge their duties effectively because of political violence. This happened in 2002, and it also rampant in 2008. So we are now coming up with some sports tournaments wherein we are going to bring community leaders, which will include councillors, headmen, or veterans, to come together with the church. Then they would share their hopes and aspirations. So our initiative is to use sports to try and create a platform where we bring the community and the teachers together and try to build a rapport so that we avoid the recurrence of such incidents.
How is this initiative being received by the communities?
The initiative has been received very well by the community leaders. It has been received very well, and this community leaders also respect the state of the party where their people should go for demands without the teachers after this incident of political violence.
We've heard reports that some of the perpetrators of violence come from areas outside the communities where they cause havoc. How are you going to avoid this?
We understand very well that those who come from outside the areas, they are given a list of names by the locals. They are told those who are supposed to be attacked. So when we engage these local leaders and we now have a rapport, they have found that they will not allow outsiders to come and cause violence to their community that they are dealing with.
That was Obet Masaraure, president of the Rural Teachers Union of Zimbabwe, on the line from Wedza with Studio 7's Jonga Kandemire.
And in sports news, the Castle Lager Premier Soccer League reaches its halfway mark with a top-of-the-table clash between leaders Caps United and second-placed Highlanders. Reporter Michael Cariati tells us more.
What a way to round off the first half of the season than a game between Caps United and Highlanders, the two leading teams in the 16-team Castle Lager Premier Soccer League Assembly. This fixture was not by design, but accidental, and it is good that the leadership of the Premiership for the first 15 games of the season will be decided by the top two teams fighting for the top position. Caps United lead the table with 29 points, two ahead of both Highlanders and FC Platinum, and a draw for the Green Machine at Babafiru Stadium would suit Makepekepe well. However, those who claim to know Zimbabwean football better are of the opinion that in terms of quality of players, the Green Machine are way behind. Football analyst Andrew Rozi says men for men, Boso have too much overall strength over Lloyd Chitembwe's Green Machine.
In terms of player quality, these two teams are very, very different. There's a very big gap. There is no one at Caps you can compare Bruce Kangwa, Simon Munawa, or Prince Dube. I can see Caps going down the line here.
Although he would have loved Caps United to win, Dynamo supporter Koshen Murasiranwa says the Green Machine followers themselves have no faith in their own team, adding that it is difficult to back such a side.
I was hoping that Caps could win, but the supporters have lost confidence in the performance of the team, and there are also some squabbles, and they are also demanding that the current coach should go, and I think that is going to dampen their morale and performance.
Both FC Platinum on 27 points and Dynamos on 24 points will be watching proceedings with keen interest if they want one of either Boso or Makepekepe to lose to remain in touch with the leadership. FC Platinum are at home to Blaura City at Mandava Stadium tomorrow. There was a protest at Nyamunga Stadium Wednesday targeted at Sunday Chizambwa after Katuruturu sank to their third defeat in four games, with the other game having ended in a draw. However, Chizambwa says he's not worried about the off-the-field events as he has a program which he set up at the beginning of the season which he has to follow.
First of all, in the first round, we are trying to avoid relegation, and come second round, we'll then see what we can do next.
However, Chizambwa has every reason to be worried as the protesting voices are said to grow louder as he visits On Fire Dynamos at Rufaro Stadium Sunday. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners and experts about a move by MDCT leader Morgan Tsvangirai to appoint two more deputies to make them three. What is going on in the MDCT?
Now to recap on today's top stories.
MDCT leader Morgan Tsvangirai appoints two deputies at a time he's battling with cancer.
A high court grants the MDCT Women's Assembly permission to stage a protest dubbed Beat the Pots campaign.
And vendors stage a protest in Harare.
That's our broadcast this evening.
Join us at 7 every evening for news in three languages and visit us on the internet at www.studio7news.com. For more on our top stories, you can send us an email to studio7@voanews.com or text us at 001-202-465-0318. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris Lomavela si lechana njani mthwakazi siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 ngoNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ninxa efaka abasekeli bakhe baze babe bathathu. Yena evele kade laye lo omunye ukhona. Kusikwenza siqalise ukuzibuza ikakhulu thina abavele emathebeleleni. Ukuthi kathi lo obekhona njengwana kuthiwa ovele emathebeleleni. Kambe kungabe kuyinto liyana vele siyaziyo ezanu ukuthi abavele emathebeleleni akumelanga babuse ngokuthi.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ukhetha abanye abasekeli bakhe ababili okwenza abe labasekeli abathathu.
Sithanda ukuthi sibonge ama-courts ngokulandela isisekelo sombuso ikakhulu u-honorable uJudge Mathonsi ngokuthi asivumele ukuthi kumele ukuthi siqhubekele phambili ngohlelo lethu olokuchaya izimbiza.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo uvumela abesifazana be-MDCT ukuthi baqhube uhlelo lwabo lokutshengisela bechaya imbiza kusasa. Kubotshwa abaphila ngokuthengisa esitaladeni abalitshumi lane eHarare betshengisela besola ikhansili yaleli dolobho ngokubathathela abakuthengisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo weStudio 7. Kubotshwe abaphila ngokuthengisa esitaladeni abalitshumi lane eHarare namuhla ngesikhathi betshengisela besola ikhansili yaleli dolobho ngokubathathela abakuthengisayo. Ababotshiweyo laba bagoqela umnumzana Steny Zorwatsa owenhlanganiso yeNational Vendors Union of Zimbabwe. Omunye wababotshiweyo laba ophume kuvidiyo ethethwe inhlanganiso ye-263 chat ubebongolela ekhala ngokuthi amapholisa amhlukuluzile amgcoba esithweni sangasese. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ukhethe abasekeli bakhe ababili abathi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri. Lokhu sokusitsho ukuthi uTsvangirai uselabasekeli abathathu okubalisa lo nkosazana Thokozani Khuphe. Leli linyathelo elibikwa lingathakazelelwa ngabanye kuleli bandla. UTsvangirai owatholakala ele mvukuzane yamathumbu ubekhatshwe ngunkosikazi wakhe u-Elizabeth lapho esethula amagama abasekeli bakhe laba. Umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni ophumele sinqomo sokuthi akhethe abasekeli laba izolo. Imizamo yokukhuluma loMakhuphe yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Peter Moyo othi lelinyathelo liyancumeka.
Sikhethe lelinyathelo eliyenziwe ngumongameli wethu ukuthi khona adobe abantu abayenza ama-vice president umubono omuhle ngoba uyabona elakusasa alaziwa yikho efake abantu omunye omncane omunye omdala omdala uzabe bona ukuthi khona labo abafana bachume babe sezikhundleni lezi lo omncane uyabe nenhlahla ube sithi ube nenhlahla ngoba upresident uyamguruma ukwenzela ukuthi khona abe nguleader wakusasa so thina njenge-MDC abasekeli sithi leli linyathelo elihle kakhulu siyalamukela yikho ubona into sezihlupha lapha ezimbabwe ngoba ugabe kafuni omunye umuntu ozasondela eduzane laye ukuthi amgurume so lapho umnumzana Morgan Tsvangirai ubonile kufanele ukuthi khona athathe laba abayenza ama-vice president siyakwamukela nobe siyakutshaya lihlobo
kodwa abanye abathandabuzayo ngabathi bona kanti kungani engakhethanga omunye oyedwa nje ukwenzela ukuthi ancedisane lalo okhona vele uvice president.
Kube kungasoze kwenza ukuthi khona akhethe umuntu oyedwa. Ngani? Ngoba uChamisa yamele nabe abafana abancane. Bonke abantu abancane bonke bayazwisisana abazabe bekukhuluma loChamisa. Laba abadala abazabe bezwisisa okuya kukhulunywa umZulu. Laba omama abazabasizwa ukukhulunywa umama uNokutokozani Gubhe. So lapha linyathelo elihle kakhulu njengoba ubona ilizwe selitshintsha kathesi labana amaxhegu abalwinti. Yafa yemsuku lasemini beloko behamba uasithi soze siyekele ukuguma abafana abancane uChamisa benenhlanhla ngoba uthethe ukuthi upresident amgume ngaso sishuza thina ama-leaders kusasa elakusasa alaziwa kungayenzakala okwenzakalayo uyambona upresident ethu beyezwa kuhle sefuna abantu abadonsayo yena ephumulile edinga abantu abasebenzayo efilini uChamisa uyasebenza konke lubaba umuntu wonke yakwazi ukuthi uChamisa uyadonsa umJuri support asawina ilizwe leli engo-organizer
Umnumzana Peter Moyo lilunga lebandla le-MDCT obekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxele encwadi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga yena othi kalilunganga inyathelo elithethwe nguTsvangirai.
Akumangaliso kwenziwa nguTsvangirai because uTsvangirai wenza into ayifunda iveli esesekuzano ngoba eqinisweni nxa efaka abasekeli bakhe baze babe bathathu yena evele kade laye lo omunye okhona kwenza siqalise ukuzibuza ikakhulu thina abavele emathebeleleni ukuthi kathi lo obekhona njengana kuthiwa ovele emathebeleleni kambe kungabe kuyinto liyana vele siyaziyo yezano ukuthi abavele emathebeleleni akumelanga babuse ngoba uTsvangirai uyagula mhlawumbe usekubona ngokuthi ngelihlo lokuthi uma engaphi uma lo kade khona ehedwa bekungenzeka ukuthi aqine senguye ukuthi akakhokhela imali kungabe kuyindlela ukuthi usezama ukuthi ahla sitshengisele ukuthi indlalifa izaphuma kwabangakibo abavele emashonaleni ayikulo or kulabo abavele emathebeleleni bona ngani isenzo sikaTsvangirai sikwenza kube sobala lokhu
kodwa khe sike sakhuluma labanye abe-MDC bathi bona leli nyathelo elithethweyo lizaqinisa ibandla ngoba kufunakala kathesi ukuthi kusetshenzwe ngabantu abangani baningi njalo lokufaka abantu abanjengaboChamisa kujengisa ukuthi kufuna abantu abaselegazi eligijimayo kakhulu ungathini
kungakuwukuthi kade bekuhlose ukuqinisa ibandla uTsvangirai kanti uyagula kwaleni kwehluleni ukuthi bamcela ukuthi kahlale phansi ukwenzela ukuthi ibandla lihanjiswe phambili yilaba abalegazi elilokhu lisagijima njengoba usitsho uChamisa ngabanye kanti bayehluleka ukuthi bakhokhele nabothokozane bona bana bayehluleka ukuthi bakhokhele sabe ukuthi yiyo inkulumo yabo kade abayi-ade ngaleyo ndlela phela kutho ukuthi uTsvangirai into ayenzileyo yibula ngoba ungeke uthatha abantu abangu-3 ubafake phambili uthi bakuncedise wena uvele ugula eqinisweni siyakubona ukuthi uTsvangirai uzama ukubeka ngezinye indlela incazelo yokuthi indlalifa ngubani la and indlalifa siyakubona sobala ukuthi uMakhuphe kasoze abe ngomunye wendlalifa ngoba nxa ngakade kufanele kube nguye ozaba indlalifa sekungabe bekungenasidingo sokuthi uTsvangirai ambekele izisekelo ezimbili phezu kwakhe yena evele khona ubezahlathi noMakhuphe kaqhubekele phambili.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uvumele abesifazana bebandla le-MDCT ukuthi baqhubeke ngohlelo lwabo lokutshengisela kusasa kuleli dolobho ngokutshaya imbiza besola umbuso we-ZANU-PF. Kubika uNompumelelo Moyo.
Igqwetha uKholwane Ngwenya obemele i-MDCT uthi umahluli wedalele High Court kobulawayo uNicholas Mathonsi nguye owahlulele isikhalazo sohlangothi lwabomama abakade sebevinjwe ukutshengisela kwakusasa betshaya imbiza kobulawayo emkhankasweni abawubiza ngokuthi Beat the Port. Ungwenya uthi uMathonsi ukubeke sobala ukuba isisekelo sombuso siyavumela uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele ngokuthula, njalo umthetho we-Public Order and Security Act awenqabeli abantu ukutshengisela ngokuthula.
Inkundla ivumile ukuthi omama be-MDC baparticipate ku-Beat the Port march yabo abazayenza nge-Saturday the 16th. Ithe yona i-constitution yabavumela kathesi ukuthi bayenza ama-march.
Uhlangothi lwabomama be-MDCT lubhalele ngesiphanyiphanyi e-High Court kobulawayo besola amapholisa ngokubavimba ukuba batshengisele ngomgqibelo betshaya imbiza besola isimo esisezweni. Umsekeli womkhokheli we-MDCT uNkosikazi Thokozani Khuphe wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumthethwandaba.
Sithanda ukuthi sibonge ama-courts ngokulandela isisekelo sombuso, ikakhulu u-honorable uJaji Mathonsi ngokuthi asivumele ukuthi kumele ukuthi siqhubekele phambili ngohlelo lethu olokutshaya izimbiza sitshengisela uhulumende okaRobert Gabriel Mugabe ukuthi silendlala sesidubekile sokwanele.
UMakhuphe uthi omama be-MDCT labanye abantu bazimisele ukutshengisela ngomgqibelo betshaya imbiza kobulawayo njengendlela yokutshengisa insolo yabo ngendlala ebhahileyo elizweni besithi imbiza kazilalutho lokupheka.
Sike saba lama demonstration eHarare angalamsindo, saba le demonstration kobulawayo engalamsindo, saba le demonstration eMtare engalamsindo. Lapha kobulawayo sesiphendukile njalo, sizabona ukuthi demonstration le ayilamsindo. Ene njengabo mama thina sivele kasilamsindo, singabantu abafuna izinto ezenziwa ngendlela eqondileyo, izinto ezenziwa zikhululekile.
Ukutshengisela kwabomama betshaya imbiza kujonye ukukhombisa ukuba omama beZimbabwe bayakhonona ngokumamanzonzo kwezomnotho welizwe osokubangele indlala ezimulini zabo, ukutshengisa ukuthi imbiza kazila kudla kokupheka. Kukhanyelele ukwenziwa ilizwe lonke jikelele kumaviki alandelayo lukhokhelwa uMakhuphe, kodwa kuqala kobulawayo ngomgqibelo. Kusukela kunyanga ezedlule, izizalwane zeZimbabwe ziqale umkhankaso wokutshengisela zisola indlela uhulumende abusa ngayo, bethi sekwanele loba nje ukutshengisela lokhu sekuthiye abanye bephansi, abanye belimele, kuthi lezinye izakhiwo zichisiwe, abanye babotshwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abukholo lwesiKristu sebexwayise abezomvikela ukuthi bachiyane lomkhuba wokuhlukuluza uZulu. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo iphume emkhosini wamanyana wamabandla ezokholo lwesiKristu wokuphawula okusemthethweni umkhankaso womnyaka wonke wokhuthaza ukuqedwa kodlakela phansi kwendikimba ethi The Prophetic Voice to Break the Cycle of Violence and Torture in Zimbabwe. Lomkhankaso ukhuthaza njalo amabandla wonke okholo ukuthi athandazele ukuqedwa komoya odlakela ovame ukusukuma ngesikhathi sokhetho lo moya wokwesaba kwabafundisi ukutsho lapho bebona umonakalo osenzakala. Inkokheli evele kumabandla ezokholo ehlukeneyo athi sesifikile isikhathi sokuba inkokheli kwezombusazwe yehlukane lomkhuba wokusebenzisa udlakela. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, laye ubekhona emhlanganweni lo.
Ngalokho ke kungaqhubeka kusenzakala, thina njengebandla sizaphakamisa ilizwi esingathi i-judgment voice, ilizwi lokugweba, ngoba izwi lenkosi lithina isigwebo siqala endlini yenkosi uma silifunda kahle kahle.
Ethi kungumthwalo wabafundisi ukubonisa uZulu emabandleni enkonzo phezu kobubi bodlakela lwezombusazwe.
Abantu abavotayo elizweni leZimbabwe abafundiswe ke malungelo abo kuvota ukuthi bavote ngendlela ebalulekile ngendlela ekhululekileyo, kungaze kwaba lokufuqana, kungaze kwaba khona lokwethuselana. Sithi thina ke ibandla makalibanyane, makalibambane, ibandla makalikhulume ngezwi linye.
Inkokheli yamabandla ezokholo ithi bazofuna babethwe ngamagama labo basebenzisa bezomvikela ukuqhuba udlakela sikhathi sonke nxa zike zaba khona lezi zehlakalo ukuze bajeziswe. Abamabandla ezokholo bakhuthazwe ukuba bengathuli nxa bebona inkokheli yezombusazwe isephula ilungelo loluntu, lanxa kusitsho ukuba abezokholo batshengisele kuze kufezeke lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika lakwele Bhilithane sezichothoze umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ngamazwi akhe okuthi zisetshenziswa ngamazwe la ukuzama ukugenqula umbuso weZANU-PF. UChombo wethule umbiko kuphephandaba leHerald namuhla esithi abantu laba basetshenziswa ngamazwi omabili ukungcolisa igama likahulumende ngenjongo yokumkhipha embusweni. Amazwi la aza ngemva kokutshengisela okube khona kwele Bhilithane. Izizalwane zeZimbabwe zisola kakhulu ukuvakatsha kukamphathintambo wezemali kulelo lizwe, umnumzana Patrick Chinamasa, kumaviki amabili edluleyo. Kunsukwana ezedluleyo zitshengisele njalo zisola umbuso weZANU-PF eLondon. Izizalwane zeZimbabwe eMelika lazo zizatshengisela esigodlweni isomeli weZimbabwe kusasa, zisola umbuso kamongameli Mugabe lebandla lakhe. Sixhume isizalwane seZimbabwe kwele Bhilithane njalo ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda.
Umnumzana uThombo ukhulume ngani kumbe kasahlangani, ngoba phela nxa ukhangela kuvamile ukwenzakala ukuthi uhulumende angahlalela abantu kanzima, alimaze umnotho welizwe, enze yonke into engafanelanga yenzakale. Abasebenza uhulumende iziphathintambo eziphezulu kakhulu zande ukuthi zisuke zingasakwazi ukucabanga ngendlela ehlanganyela kumbe efana nabanye abantu. Ngibona ngani amacabangelo akhe asetshiyene, lembono wakho usutshiyene lembono yabanye abantu jikelele. Okusegcekeni okwazakalayo umhlaba wonke jikelele yikuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima ngomkhonomi ongalamisebenzi, ngomkhonomi ongelakudla, ngomkhonomi ongela yonke into. Ngakho nxa abantu betshengisela besithi hayi umbuso lowu usibe mde kakhulu njalo awusiletheli lutho, umuntu okukhangele kahle kahle kufanele ananzelele ukuthi hayi akudingakali sela, akudingakali umona ukuthi ngubani owenza umona. Kufanele ulungise indaba yasekhaya exotsha abantu ukuthi baze bagcine sebesediaspora njengoba betsho umnumzana uChombo. Ngibona kufanele ananzelele khonokho ukuthi hayi kukhona abakwenzayo bona, njalo indlela asebecaba ngayo le ndlela ababona ngayo umhlaba lempilo nje jikelele kaseyiyo engathi abantu abaningi bangayilandelelela. Kasazwakali, kabasazwakali ukuthi bazama ukuthini.
Kuyini okubethusayo kanti?
Yikho lokho ukuthi abantu laba mhlawumbe bahlala kwenye planet, bahlala kwenye indawo esingaziyo thina, babona okunye esingakuboniyo, bazi esingawaziyo, njalo izimbabo abakhuluma ngayo ayisiyo esiyaziwa ngumuntu wonke jikelele, angazi ukuthi bone yabo ingaphi. Okufanele kubamangalise kakhulukazi yikho khona ukuthi kathi kuyini abantu bezimbabo belokhu besekela siqhubekela phambili thina sisihluleka izinto zingahambi kuhle, izinto zimekanzima. Bona ngibone ngani bazibona behlezela izweni eliphumeleleyo, abantu beyenelisa ukuthola yonke izidingo zabo ziyenelisa ukuthi zihlanganiswe. Ngakho nxa abantu sebesithi hayi bo siyadibeka lapha, basuke abamangali bethuke sehlule ukuthi sizwisise thina ukuthi kathi okubenza bangaboni esikubonayo nsuku zonke kuyini, baphila kuphi umhlaba.
UDr. Nkululeko Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala eGwele Bilitane, njalo uyincwethi kwezombusazwe. Kulive Talk namhla sikhangela ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ngomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi babe ngabanye babasekeli bakhe uTsvangirai. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele France zithi kulabantu abangamachumi ayisishiyagalombili lane abafileyo, njalo kwalimala abangamachumi amahlanu lambili ngemva kokuba omunye undoda etshayele imota yakhe enkulu phakathi kwexuku labantu ekade bethakazelela ilanga leBastille Day izolo ntambama edolobheni leNice. Ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sekethe ozaba ngumsekeli wakhe nxa ethe wakhethwa ongusibalukhulu wesigaba se-Indiana uMike Pence. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngomnyaka ka-1986 uNorman Borlaug owayeyingcweti kwezokulima owaduma ngokuba ngubaba kwezokulima emhlabeni jikelele, uFather of the Green Revolution, wasungula uhlelo lokuphiwa komvuzo o-World Food Prize. Lesi sicoco se-Nobel Prize for Agriculture and Nutrition sinikwa abantu njengenhlonipho lokubatshayela ihlombe ngomsebenzi wabo wokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kokudla emhlabeni jikelele. Lonyaka lomvuzo ophiwe abantu abane abakumsebenzi wokutholisa uzulu ukudla, lokwehlisa udubo lwendlala kanye lokusilela kokudla okwakha umzimba. Abane laba uDr. Maria Adraide owe Cape Verde, uDr. Robert Mwanga owe Uganda, lo Dr. Yan Lo weleMelika basebenzela inhlanganiso ye-International Potato Center. Banikwe inhlonipho ngomsebenzi wabo wokuphuma le ndlela yokulinywa kwembambayila elombala olithanga, i-orange flesh sweet potato, elokudla okwakha umzimba ngasikhathi sinye lokuvikela emkhuhlaneni lama-vitamins. UDr. Howard Boz weMelika owasungula uhlelo lwe-Harvest Plus e-International Food Policy Research Institute nguye okhokhelele umsebenzi impumela yawo ezasetshenziswa emazweni angamashumi amane womhlaba. Umqondisi wohlangothi lwenhlanganiso kahulumende weLemelika e-USAID uGayle Smith utshayele ihlombe abanikwe lumvuzo esithi benelise ukukubeka mgceke ukuthi umsebenzi wesayensi uqakathekile kakhulu kuntuthuko yamazwe womhlaba.
lawa bekungamazi aveza imbono kaHulumende weMelika. Kuwaza Friday namuhla silomculi we-hip hop uMsisi K yena olungiselela ukukhipha idlalate lakhe lakuqala. Kubika uJoseph Njanji.
Sister K, is that who had music? Many the miles, baby. Many the miles, baby. Usiza Nkomo yena owaziwa ngegama lomculo elithiwa Msizi K ukhethe ukubiza idlalade lakhe lakuqala ngegama elithi Bazovuma.
The distance doesn't change how I feel about you. I just look inside, that is where I found you. Hear my thoughts and then my feelings. I'm keeping you alive when you kiss me through the phone. You're keeping me alive, keep my last in check, make my home.
Leli gama uliqondise kulabo abangakholwayo ukuba engaphumelela aziphilise ngomculo. Njengoba lanyakenye ekhuphe ingoma ethiwa ngubani ozokwenza ebiqondiswe kulabo abasola ukukhetha kwakhe ukuba ngumculi loba nje yena efundele ukuba yi-accountant enyuvesi ye-Walter Sisulu.
Hayi, abazovuma yazini yibo bonke laba njani abangafuniyo laba yabona. Bonke abantu laba bathi no nje nto le nto leyo ayisoziyenze leyo. Bazovuma, yeah. Bazobona sengikwenza mina.
Leli dlalade uMsizi K usebenze ndawonye labangani bakhe abagoqela uKOD, uDouble PG, iqembu leDrum Cult kanye loJoe Maseko weHouse of Rising Sound. Lengoma ezilichumi lesithupha njalo uMsizi K uthi kuyisifiso sakhe sokwala esenza njalo lakwamanye amadlalade azalandela leli ngoba efuna ukuthinta abantu abaningi.
Ngoba ama-tracks maningi bona that digital maskande khona khona phana ma uyifuna la uyithanda laleyi trap layer these days ethandwa ngabantanga. Serious music ikhona khona phana laba bathanda into ezi-conscious yabona, yeah. Love songs khona khona phana yabona, bathanda ukujaiva khona khona phana yabona.
Sebenzi kaMsizi K iyatholakala ebulenjini njalo labo abafuna ukuxhumana laye bayenelisa ukumthinta ku-imeyili yakhe etmsiziK@gmail.com. Ukhona njalo la kufacebook lapho asebenzisa igama elithi Msizi K kanye nakutwitter @msiziK. Nangwe phuma enkundleni ngengoma yakhe ethiwa Zonke layo etholakalayo ukudlala de elithiwa Bazovuma. Mele Studio 7 ngobulawayo ngimujoza funjanje.
Versace and Dolce.
Umsweko.
Melanga babuze, kumele babone.
Umsweko.
Mfuna bantwana bahle isibili boqe sibhekwe kahle impila kahle ibhime emhlophe bombe emnyama isilahle sibuthamala. I want a sports car.
Umsis K uhlabela ke kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje mthwakazi kwanele. Olivalelisayo. Ngontungamile inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe live talk lilale.